ndinonzi Solomon Tembo, ndinogara mali ntaunda gara muno since 1994 pandakauya kuno uku. Ndine mhuri yangu nevana vangu takasetla kuno, saka ndafunga kuti ndirani fomeya.
Zvii zvaita kuti mude kukwikwidza musarudzo dzameya vaTembo?
Kuti ndikwikwidze musarudzo rwameya handina kutanga gore rino. 4 years ago ndaida kuita, but madzimai ndo vakati aimbomirai. Semunhu agara muno muHarlem Town, ndaona zvinhu zvakawanda zviri kuitika zvandinoona kuti zvimwe zvacho hazvisi fair kune vamwe avo vanotambura vasingakwanisi kuwana mabasa nedzimba dzakati o. Saka pane zvinhu zvakati wandei. Chekutanga ndinoti mabasa. Mabasa hamuna muHarlem Town. Vanhu vakawanda vanokwira mabhazi vachienda kunoshanda kuno amwe maindustry anenge ari out of town. Mhuri yedu yemuno umu iri kuimwe areawo inonzi Whitehall, isiri muHarlem Town. Saka kuti tibatsirane pamabasa, vanhu vakwanise kuwana mabasa, ini ndine zvinhu zvandoda kuti ndikwanise kuitira vanhu muHarlem Town kuti vakwanise kuwana mabasa. Chimwe chekutanga ndechekuvaka mall muno muHarlem Town inokwanisa kuti ite employ vanhu vakati wandei. And then pane chimwe chirongwa chaifanira kunge chakatanga kare kare, like 5 years ago, chaifanira kuitwa chinonzi Riverfront. Vaifanira kuisa mastoro paRiverfront muHarlem Town. Tine river inokosa ichipinda neMarlin Town. Zvinofungidzirwa kunzi taifanira kuisa ipapo mastoro edu, but nanhasi hazvisati zvaitwa. Saka inini ndiri kuda kuti ndipressurize kuti tiite zvinhu izvozvo zvifambe nenguva yakanaka kuti vanhu vakwanise kuwana mabasa. Chimwewo chatoda kubatsira vanhu ndechedzimba. Dzimba dzakawanda, vanhu vakawanda quality of life yavo nedzimba hazvisi kupindirana. Tiri kuona vanhu madevelopers akawanda vari kubva kuNew York vachivaka mabuildings akareba, and vanhu vacho vanozopinda imomo kuti vakwanise kurenda dzimba idzodzo vanhu vari kubva kunana New Jersey, New York, because ndo vari kukwanisa kupeya mari dzacho dzavari kuda ikoko. Vanhu vemuno mari ndavanhu havasitombokwanisawo kupeya mari dzacho, and hapana chavari kuitirwawo kunzi improvement yedzimba dzavo dzavari kugara munomu detail better. Kuri kudaro ndiri kuda kuti ndikwanise kutaura negovernment kana ndawanawo position yo mayor. I want to put more responsive kugovernment yedu kuti ichitibetserawo patine zvatinenge chida kuita nekubudirira kwedu kwevanhu vemuno muHarlem Town. Ndokupai point number 5, public safety yedu necrime rate yedu iri kukwira muHarlem Town. Izvo zvikonzerwawo futi nenyaya yekuti vanhu vana mabasa. Education, toda kuisa more focus on math and science courses and practical and technical courses. Ndo zvinhu zvinobetsera kuti nzvimbo ibudirire. Saka zvinhu zvimwe zvandinoda kuti ndibetsere Harlem Town zviitike izvozvo. Pane zvakawanda zvandingangokutaurirei zvandinoda kuti ndiite zvingangotitorera nguva yakati o, but zvinhu zvamunenge muchazongoona mumapapers nepatinenge chiita madebate ndinenge ndichiexplaina kuti how I'm gonna do this everything and all that.
Munotarisira sei kukunda musarudzo idzi tichinzwa kuti imi hamuna bato ramakamirira kana riri kukutsigirai?
Maita nemubvunzo iwoyo, ndisati ndaenda mberi pakuti ndichawina sei, regai ndikuudzei kuti kune mabato mangani pano ari kukwikwidzana. Pane vanonzi vaEd Polosky ndo vakamirira bato reDemocrats, and then kwozoita vanonzi vaNet Hyman ndo muRepublican nomunomu. Then kune umwewo akarejistawo ari kurana as an independent, but has independent is ane party yake inonzi Common Sense Independent Party, uye anonzi John Ingram. Inini I'm an independent, ndikurana as an independent. Saka kana ndichitarisa muno muHarlem Town as an independent, ndikumirira munhu wese. Ndikumirira maindependence, ndikumirira marepublicans, ndikumirira wese uyo anoda kuti Harlem Town ibudirire. Uyo wese ari political motivated ndikumirira. Handisi kuzenge ndichitonga Harlem Town ndiri motivated nemaprinciples ekuti ndiri mudemocrat kana kuti ndiri murepublican, asi kuti ndichatonga Harlem Town ndichiona kuti vanhu vanoda chii. I need to be a leader in Harlem Town based on the principles of the people, but not based on the principles of the party. Saka ini kuina kwangu ndikuona kana ndichifamba muHarlem Town ndikutaura vanhu vakawanda vari mumastreets, ndikuenda kumahospitals, ndikuenda mudzimba, ndikuenda kumaschools ndichitaura navo, and vari kufara chaizvo zvekuti vari kutoti hanzi kumashure kwenyu muchatotohwina imi, because muri kuda kuti murepresente vanhu vese vanogara muno. Hamusi kumirira bato rimwe, but muri kumirira munhu wese.
Chigaro chamuri kukwikwidzai chevaTembo kupinda mune zvematongerwo enyika uku, magara muri mune zvematongerwo enyika here kana kuti matsongopinda pamusoro pezvamataura zviri kunonoka kana zviri kupotswa kuitwa muguta renyu?
anda garandirimo ndichibva kwandakaberekerwa kuZimbabwe ndakaberekerwa kwaDoma baba wangu wanga ari mupolitics nana Kidias ndakadzidza zvakawanda kwavari because vanga vari baba vaida kumirira vanhu vaida kushandira vanhu saka ndaifamba navo ndirika mwana kadiki ndichiona zvavanga vachiita kuingezi kwataigara kwandakakurira kwandakazvarirwa tanga tisina matoilets taiita zvekushiya matoilets zviya endi baba ndivo vakaenda kuna meya ivanga vari wechirungu ainzi Kidias aibva kuIndia vakati no nzvimbo yangu ivanhu vari kushupika ndikuda kuti mutivakirwa matoilets baba zvikavatorera ndofunga 6 months zvikazoitika vakapiwa mari munhu wese akazokwanisa kuita chimbuzi chake nezvimwe zvavakaitawo kumahall vachiexpendawo mahall ekuti vaite marecreation akawanda vanhu vachikwanisa kuendawo kunoona mabhaisikopu ataite mabhaisikopu nekuisawo mabhasis akawanda aiuya kuingezi achienda mutown vanhu vaishanda mutown vanhu vakawanda vaifamba netsoka nemabhasikopu but ivo vakakwanisa kuinza kuinza mabhasis mutown saka kuti ndive mupolitics ndzakabvira kudhara ndakangotangirawo ipapo nepandakauya kunokuwo futi ndakatomboda kuti ndistudhe politics kuchikoro but ndakazochinja ndikati haarega ndipinde mubhizinesi ndobva ndapinda mubhizinesi but still like I said ndandiri mupolitics ndichibetsera vangu vachirana vacho ivo ana Poloski ndakavabetsera kuti vawine maelections avakaita anga aichitouya kuofisi kwangu tichitoonana mapicture tikamuinvita kudinner dance yedu yemaafrican yatakaita tichifamba naye tikamuvha from one office achinja office munhu wandakabetsera chaizvo saka the politics ndakatanga nayo kare kare
Latembo makaberekerwa kuZimbabwe mungava nemukana here wekuzenge muchimirira vanhu vaberekerwa muamerica muguta menyu imomo
Yeah, sure. As long as one citizen wemunomu unenge une mukana wekuti uchirana on that level ya meya but tikana wakuda kuzoendawo kupresident ukaukwanisi kurana because unofanira kunge wakazvarirwa munomu but mapositions aana meya nana senator unokwanisa kurana yes
totarisawo zvimwe zvamungatarisira kudzidza kubva mumakwikwa aya zvii zvamungadzidza kunyange mahwina kana kukundikana
ya pane pressure kana wane chigaro cheumeya unenge wane pressure pamusoro pako unenge wakudhila nezvinhu zvakawanda mabhajeti evanhu kugara magariro evanhu city council police and all zvinhu zvandinoda kuti ndidzidzewo munoziva kuti kana usati wapinda imomo of course unenge usati wanyatsodzidza but once wapinda seiye akambopindawo meya anga asina zvaaiziva saka kupinda kwaakaita first term achiita meya akadzidza iye manje aita 3 terms ari meya saka iye manje haanexperience munhu ani kutokwikidza achiti ndine experience than all these people vari kuita sei vari kukwikidzana nenu which is true saka iwewo kuti uitewo experience you have to be in that level you have to be in that position kuti uitewo experience saka ndikutarisira kudzidza zvakawanda ndikutarisira kudzidza magariro evanhu ndikutarisira kudzidza kuti vanhu vanobatsirana sei vane mabasa here vanoenda zvinhu zvakawanda zviri mupolitics saka I'm looking forward to learn a lot of things
zvamungataurirawo vana vezimbabwe vari munyika dzakasiyana siyana zvekuvashingisawo kuti vange vachipindawo mune zvematongerwo enyika
chikuru chandingataure ndechekuti kana uri munhu anoda kupinda mumatongerwo enyika unofanira kunge uri munhu akavimbika unofanira kunge uri munhu anoda kubetsera vanhu unofanira kunge uri munhu anoshandira vanhu nesimba haungapinde mumatongerwo enyika uri munhu anoda kunge wakuda kupinda for your own political reasons kana for your own benefit wakupedzisira wakutora mari dzevanhu dzawaifanira kunge uchivaka zvipatara zvikoro medicine zvakawanda wanda wakuisa muhomwe saka kana wakupinda mupolitics ingozvibvunza mubvunzo umwe kuti ini ndiri munhu wakavimbika here ndinokwanisa kushandira vanhu here ndichivimba navo ivo vachivimba neni ndo mubvunzo mukuru wandinokwanisa kuti iwewe pachako kana usati wapinda muzvitengerwo munyika omu unofanira kuzvifunza iwe pane zvakawanda zvandingawedzere but vamwe tingatore zuva rese but ndinokutendai nekundiunza kwamaita kuredio kwenyuku and ndinodawo kuti ndizivise vanhu vezimbabwe vandibetserewo vandinamatirewo
tinoona kuti zvamuri kuita zvekukwikwidza pachigaro chameya zvinhu zvinoda mari muri kukwanisa sei kunge muchiita izvo
ye tiri kuita macampaign actually tiri kuita mafundraising and ndine setup yandikuisa yegofundme tiri kuisa web because tiri kutanga zvinhu zvese izvi this week ndo pazvinenge zvaakunyatsofaya saka ndichaisa gofundme ndichaisa pawhatsapp munenge muchingondiona handi ndichaisa futi website yangu yamunokwanisa kupinda kana mune zvamunenge muchida kundibvunza zvamunenge muchida kunzwa munenge muchindibvunza ipapo ndichikupindura ipapo website endi kana muchida kudonatawo mari tumasenzi kana dhora kana $2 mungondidonatirawo saka ndikukumbirawo chaizvo chaizvo ndikukumbirawo kuti mundibetserewo ndikwanise kuwina endi munozongowanawo kuti munenge maproud wonei ndawinawo ipapo tozobetserawo the next Zimbabwean anenge achimhanyawo kune vakawanda vachauya vachimhanyawo for maposition saka you know ndezvekubetserana saka ndingokumbirawo rubetsero rwenyu.